Chairman, tell us what happened to Alex Sports Club.
Panga pasisina nguva yekutsanangura, kwanga kotoedza vari kumba vakumuka. Pane manhamba ndanga ndakubura, ndakarova smart ndichita kubura. Ndikati apadi mafanizi ndodhila navo, pari kuda ngoma ndimbofara navo. Pane pandakazoimba takangodaro, vakazviona shuwa geto rine nharo. Ndakangosvika ndichibata ngoma ndaipisa, hamuna zvamakaona. Ndakangosvika nekuvharisa dhanzi, mafanzi ndovakandipa chanzi. Ndakangosvika ndichibata ngoma ndaipisa, hamuna zvamakaona. Ndakangosvika nekuvharisa dhanzi, mafanzi ndovakandipa chanzi. Ndaibvira kunge moto, ndaipisa kunge murari pamoto. Japreza paakaimba goto, ndaigadzirira kundojambisa paposto. Ndikati moto, ndikati chindipe make ndipinde. Andidi vanhu vaende, siye mafanzi ndivatende. Vakandipa nguva yekuti ndiime. Ndakangosvika ndichibata ngoma ndaipisa, hamuna zvamakaona. Ndakangosvika nekuvharisa dhanzi, mafanzi ndovakandipa chanzi. Ndakangosvika ndichibata ngoma ndaipisa, hamuna zvamakaona. Ndakangosvika nekuvharisa dhanzi, mafanzi ndovakandipa chanzi. Panga pasisina nguva yekutsanangura, kwanga kotoedza vari kumba vakumuka. Pane manhamba ndanga ndakubura, ndakarova smart ndichita kubura. Ndikati apadi mafanizi ndodhila navo, pari kuda ngoma ndimbofara navo. Pane pandakazoimba takangodaro, vakazviona shuwa geto rine nharo. Ndakangosvika ndichibata ngoma ndaipisa, hamuna zvamakaona. Ndakangosvika nekuvharisa dhanzi, mafanzi ndovakandipa chanzi. Ndakangosvika ndichibata ngoma ndaipisa, hamuna zvamakaona. Ndakangosvika nekuvharisa dhanzi, mafanzi ndovakandipa chanzi.
Chairman, mafanzi ada kuziya hanzamusuti pake Christmas.
Takutouya chinyowani chikugadzirwa izvezvo.
Ah, Bob Dara.